manero anotinenge tine service ku moonlight iri kuwebet tepo kuarare ichazotanga hayo kuma 66 nekutamirira mwana anova ku UK kusuka kwake chero akangokurumidza anopane pane moto akamirira yomutora wongo ouya kuno kutotanga service kubva ipapo tobuda papala tichienda kumba kubudiriro 5 after that panenge pane service ichabata na Pastor Dutch.
Kurongwa hwekuradzikwa kwake wakamira sei pari zvino?
Ne Friday totanga na 7 a.m. panenge pane breakfast. After that my speeches that includes my sawira, my neighbors, my friends, including my workmates, and we have a speaker from embassy as well as from the family. Vanomirira baba, mai, tete, sekuru, mwana mzukuru, etc. Then by 12 p.m. hopefully tetine church service ne body viewing. After body viewing which should be around 12:30, we depart from Budiriro tichienda ku Glen Forest uko kwatichamuvika. Hopefully na mayor vanenge varipo vatichapa mukana wekupawo speech. Tapedza ipapo va Pastor Dutch vachaita vote of thanks.